This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva revashandi, vashandi vacho vachichema nekuyaura nenzara.
Mhiri Jonga yoramba ichiitika kuHurungwe West pamberi pesarudzo dzemabaya elections.
Vakawanda vanoti havasi kurara nemugovera kuitira kuti vaone mutambo wetsiva pakati paMayweather naManny Pacquiao.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reConcerned Affiliates of the ZCTU iro riri kutungamirwa navaLove More Matombo raungana kuRailton muHarare pasi pedingindira rakanangana nekurwisa uori uye kuti munyika muumbwe mabasa matsva. Sangano iri rinoti harina kudaidza vezvematongerwo enyika nekuti kazhinji vanosiya vaparadzanisa vashandi. Rimwe zvesangano rinomirira masangano evashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions raitirawo mhemberero dzaro muStanley Square kuBulawayo. Tabata munyori mukuru weConcerned Affiliates vaRaymond Majongwe avanoti masangano evashandi anofanirwa kumisa nyaya yekuramba achitsemuka-tsemuka sezvo izvi zviri kuvatadzisa kutaura nezwi rimwe chete.
Tacherechedza zuva redu kuRailton Sports Club nedingindira rinonzi Fighting Unemployment, Casualization, Corruption, Forced Retrenchment and the Failing Economy. Tine huwandu hwemaunions hwedu hwanga vakawanda zvikuru tichisimbisana kuti dai tarega kuti maunion aramba achipatsurana, tibatane tikwanise kurwisa kuti nyika idzoke payanga iri.
Zvii zvamava makanyotarisana nazvo zvamungati izvi ndo zvaita kuti titsvage dingindira rakadai?
Tiripo nechekuti nyika yasunama, makambani apera kuvharwa, hurumende iri kungoimba, hapana chairi kuita kuti igadzirise nyaya iyi. Nyika nehurumende vari kutora zvinhu zvese kuita business as usual. Isu tiri kuti business as usual approach handiyo. Nepamusana pekuti upenyu huri kuramba huchioma, vashandi vari kuramba vachidhupa mabasa, hezvo vana vakutandanirwa South Africa nezenophobia. Saka isiri kuti zvinhu izvozvo zvisaitika muno mangwana, ngavagadzirise tisazotanga kutandanisana nemaforeign nationals azara muno anowandiwo aakuita oni makambani mapurati ese, tichitadza kuadiresa nyaya dzemabasa.
Ndiani vanyarikani vamanga muinawo pamhemberero dzenyu?
Madzawira auya kwauya vamunyeradzi Gusai, kwauya lawyer anonzi Kelebhu Mutete wekubuchechende associate nezinasu nevamastudent ekuuniversity of Zimbabwe nemamwe makomrades atinongosenza nawo mazuva ese.
Avanga vari munyori mukuru wesangano reConcerned Affiliates of the ZCTU vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day, vashandi vakawanda pamwe neveruzhinji vanoti hapana chekupemberera sezvo upfumi hwenyika hwaenda kumawere uye vanhu vasina mabasa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
VaNigel Piri murume ane makore makumi mana nemana ekuberekwa. VaPiri ava vanogara mumusha wemukobha 1 Mugweru ndemumwe wevashandi vazhinji munyika vakapererwa nemabasa mushure mekunge makambani avaishandira avharwa. VaPiri ava vakashandira kambani yeCaledon Abrasives kwemakore anopfuura gumi kambani isati yavhara mugore ra2012 vanoti kubvira pavakabuda basa ivo sevamwe vashandi vakawanda vasisiri pamabasa vave kurarama upenyu hwehwaakumukwaku zvekuti zororo rezuva revashandi rangovewo rimwe zuva rakafanana nemamwe ose.
indakashinda pakambani for 10 years pandaishanda. Nguwa yoyo ni muri yangu taigara zakanaka chaizo. Chikwanza kuti ti itireme zakanaka ni muri. Chikwanza kubatara rehendi zaidu in time. Saka after those 10 years kambani yangu tiko chakufara. Ipapo tatini wamu uwe wangu washenda over 30 years. Dovashi umweze basara peira. Saka sunu zato umeko sunu hoti kariyazo hati nguwa ye meite inoi. Taiinda kuma grounds tishino pembira ni kambani edu. Tishina chwa tila za uma proda zatae gazira. Ashona asinima mira ita zuniko sunu. Apare ya tingakwasa hati ititi tuku fara meite ya papa.
Mudzimai wava Piri, amai Juliet Piri, vanoti murume wavo paishanda, iwo nemhuri yavo vairarama upenyu huri nani, zvekuti vaingogara zvavo kumba, pasina zvakawanda zvavaiita. Asi nekuda kwekuti murume wavo paakabuda basa haana kana kuwana tiki, amai Piri vanoti upenyu hwavaomera, zvekuti vave kutoita muonera pamwe nemurume wavo kuedza kuraramisa mhuri yavo.
Upenyu iko zvino hwakaoma nekuti mari hakuna chero yekuindisa vana kuchikoro hakuna tiri kutoomerwa neupenyu chaiko chero kubhadhara maredzi zviri kutonetsa saka iko zvino tiri kutoitawo maricho nekutengesa huku nekungotengesawo zvimwewo kubetserana kuti tiwane kurarama asi zvinhu zvakangooma zvakadaro.
Vachaus Chikozho, vanove Regional Officer weZimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZCTU, mudunhu reMidlands, vanoti kunyange hazvo sangano ravo risina uwandu hwemakambani akavharwa, kana uwandu hwevanhu vakasiyiswa mabasa kusvika pari zvino mudunhu reMidlands, pane makambani akawanda akavharwa, uye vashandi vakawanda munzvimbo iyi vakarasikirwa nemabasa.
Zvatakambowana zviya paIndependence, panyaya dzekuti mabasa avipo, kodzero dzevashandi dzinyatsovepo dzichiteedzerwa. Zvose izvozvo yangove nhoroondo, zvizhinji zvakapera kuenda, hapasisina chekufarira. Nenyaya yekuti chinonzi mushandi hakuna, vave vashoma, ariko haasi kutambira mari.
Sangano reZCTU rinoti kubva mugore ra2011 kusvika gore rapera, vashandi zviuru makumi mashanu vakarasikirwa nemabasa. Kune rimwe divi, bazi rehurumende reZimstats rinotiwo vashandi zviuru makumi matatu ndivo vakarasikirwa nemabasa, ukuwo zviuru zvina zvemakambani zvakavharwa panguva imwe chete iyoyo. Pane kupokana kuripo pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi pamwe nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamusoro peuwandu hwevanhu vasiri kushanda munyika. Nyanzvi idzi dzinoti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hunopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Asi hurumende inoti uwandu hwevanhu vasina mabasa huri pasi zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda vave kuzvishandira pachavo vega. Asi vanhu vakawanda havatambiri maonero aya. Mumwe wevava vasingatambiri ongororo iyi ndivakuda kwaShe Munengiwa, vanove National Trustee weZimbabwe Urban Councils Workers Union.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tichitaura zveemployment, isu ZCTU tiri kupusha for what are called decent jobs. Nekuti vanhu vanogona kuti munhu anotengesa forging on streets are employed. In terms of the real definition, yedu yema decent jobs. Munhu iyeye haana decent job nokuti mari yake haizi predictable. Ende vamwe vacho ndivanotengesa huni voti vari employed. Vari kutengesa huni nekuti hakuna magetsi. Tinofanira here kugara munyika inoramba isina magetsi. Vamwe vari kunzi vari employed nekuti vanopota vachinocherera vamwe mvura nekuti kanzo iri kukonawo kuprovida mvura. Tinofanira here kuramba tine situation yakadaro. You cannot call that employment. Tine dambudziko hombe hombe rekushaikwa kwemabasa.
Vachikozvo vanoti kuti makambani akasiyana siyana atange kushanda zvakanaka, zvakakosha kuti hurumende iite mitemo inokwezva vemabhizimisi vekunze kwenyika kuti vazosima mari yavo muZimbabwe. Kunyange hazvo hurumende yeZANUPF yakabuda negwaro rinonzi nevamwe rine hwaro hwakanaka hwekumutsurudza upfumi, vamwe vanoti vashandi vacharamba vachidemba manyakare apo vaive nemabasa, ukuwo veruzhinji vachiramba vachidya nhoko dzezvironda kudzamara hurumende yarongeka mumaitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevashandi panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revashandi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura tigo kufonerai.
Munguva muchikamu chinotevera tichakupaiwo zvaitika kuHarare nhasi pazuva reMay Day.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muchuchisi mukuru weguta remuBaltimore mudunhu reMaryland muAmerica anoti pane zvikonzero zvekuti mapurisa ane chekuita nekufa kwaFred Gray amiswe pamberi pematare sezvo nyanzvi yakaongorora mafiro ake iri kuti Gray akafa mushure mezvaakanga aitwa nemapurisa.
Mapurisa nemauto kuChamembe kweThailand awana mitumbi inodarika makumi matatu iri mumakuva asina kudzika munzvimbo inozivikanwa nekutengeswa kwevanhu nematsotsi nezvigevenga. Mitumbi iyi yanga iri pedyo nemuganhu weThailand neMalaysia.
Vanhu vakawanda munzvimbo dzenyika dzakawanda dziri kuitwa sarudzo dzemabielections dzinonzi dzaberekera ingwe paine mhirizhonga inotyisa. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa musi wa10/10. Kuhurungwe West vaKeith Guza vari kukwikwidzana nevakadzingwa muZANU PF vatemba Muliswa muhurungwe West imomo. Munzvimbo iyi ndimo munonzi muri kuitika mhirizhonga yakanyanya.
Vamwe vagari vemunharaunda iyi vanonzi nebepanhau reFinancial Gazette vave kutogara mumakomo uye masabhuku matanhatu akatodzingwa basa nevanoona nezvemabasa muZANU PF vari gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo. Muvhidhiyo iri maoko eStudio 7 vaChombo vanobuda vachitaura kuti masabhuku aya ainge adzingwa uye vanotiwo vainge vaisa vaive muchiuto munzvimbo iyi kuti vaone kuti vaMuliswa avabudirire musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vaChombo sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo, asi tabata vaMuliswa kuti tinzwe divi ravo.
Kurungwa West mazve apfuura kwakaitika zvinhu zvataisafungidzira kuti zvinoitika. Vakuru vemusangano vatinotarisa kuti ndivo vanenge vachiona kuti zvinhu zviri kuitwa nemurunyararo vachisimbisa vanhu kana vachikampeina nemabasa. Akatanga kudzinga masabhuku vaChombo, masabhuku 6 kunobvira vana Mutinha, vana Kapamhara ari chairman wedistrict, vana Musauki anga ari chairman wemasabhuku aChief Nyamunga. Adzingwawo futi naKakwenya. Kasi kudzingwa kuri right hako, ende akadzingirwa nekuti anzi muri kutsigira Muliswa. Vakati aiwa ka Muliswa agara muno kwenguva yakati kuti, ende vanhu ndo vanomuda, hapana zvatingaitewo. Asi zvakazondirwadza, zvakarwadza vanhu vakabva varova Mangisi Kapamhara. Vachiyangwa ndiyo nyakusimudza ruoko vachirova Kapamhara. Kapamhara akagona kutiza, Mangisi haana kugona kutiza. Akarohwa amwe mayouth vakapindira. Chirwani vanadzvinyu vakarohwa nemiti nevakomana vanga vauya nawo. Chiyangwa ari mukuru weCentral Committee, dare guru remusangano, vaChombo vachionawo, Central Committee members dzichionawo, iye Guzha wacho ari kupindawo murese achiona vanhu vachirohwa.
Makamboti imi murida kukwidza nyaya kuna vaMugabe yemhirizhonga, makaita izvi here uye vapindura here?
Ndaita, ndanyora matsamba kumazeki kwese zikanwa. Kune meeting yeSADC ndakati hatidi kunyadzisa president wedu. Ndiye mukuru weAU, Africa Union yese. Ndiye mukuru weSADC. Kosei isusu tichinzi takadzidza chaizvo semaZimbabwe, asi ndisiwo futi tiri pamberi kwekurova vanhu kuti vavhotere kana kuchikidzira vanhu kuti vavhotere zvavasingadi.
Vari kukwidza musarudzo vakazvimirira kuhurungwe West vatemba Muliswa vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo. Vagari vemuZimbabwe vanoti havasi kurara kuitira kuti vaone mutambo wetsiwa pakati paFloyd Mayweather naManny Pacquiao uyo uri kuitirwa muMGM Grand muLas Vegas muAmerica manheru emusi wemugovera. Asi muZimbabwe dzinenge dzava nguva dza3 dzemashambanzou nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa anokurukura nezvenyaya iri kuitika iyi.
Ndiyo nyaya iri pamuromo pemunhu wese anotevera mitambo munyika. vakawanda vanoti vari kumuka nguva dzemashambanzou kuitira kuti vaone mutambo uyu vari pamba kana mumabhawa kumwe vamwe varidzi vazvipira kuvhura kusvika mutambo uyu wapera. Kunyange hazvo kune dzimwe nyika veruzhinji vasiri kutenderana kuti ari kukunda ndiani, sezvakasiyana zvikuru nemuzimbabwe sezvo veruzhinji vari kuti Mayweather anokunda sezvo ari iye vanonyanyoziva. Mumwe mutori wenhau Wallace Mawire anoti anoona Mayweather ari pamusoro papaki yayo kana achitarisa nhoroondo yekutamba kuvarume vaviri ava.
Kuona kwangu Mayweather anohwina nekuti ihosi hombe chairo ndiye andiri kutarisira kuti anohwina. In confident of that person to win.
Muteveri wezvemitambo wecricket vafarira nyikabayana vanoti vari kuonawo Mayweather ari zvinhano zvakati wandei pamberi papaki yayo. Vanoti mutambo uyu hausi kupera nechimbi chimbi vachitivo marebero awo ndiwo maroverwo achaitwa paki yayo sezvo anenge aneta.
Mayweather anofanira kunge achihwina nokuti ndiye ane mukurumbira plazi toziva kuti nemanhurwiro anoita ane strength ane insurance anokwanisa kupinda marounds akawanda.
Mutambo uyu hausi kutenderwa kubhejwa nezvavo muzimbabwe asi vazhinji vari kukandirana mari pachavo vachiratidzana masimba evaanofunga kuti ndiye achakunda. Mawire anoti mari yake iri pana Mayweather uyo anozvishevedza kuti mani kana kuti mari.
Ndinoona kuti munhu ari more popular ende vanhu vanga vachimbomutedzerawo mazuva mukariera yake yeboxing, saka senge kwandiri munhu andinonyanya kuziva.
Mumwe wechidiki Meshack Musaruro uyo ane makore 10 ekuberekwa anoti Pacman ari kudonhedza Mayweather mutambo uchibva wapera.
Pacman anohwina nemapoints, ari too fast.
Mayweather uyo ane makore 37 ekuberekwa anobva kuAmerica, ukowo paki yayo uyo ane makore 36 anobva kuPhilippines. Vaviri ava vari kurira mabhande matatu eWorld Boxing Council, World Boxing Association pamwe neWorld Boxing Organization. Mayweather asati amborohwa mumitambo 41 panguva iyo paki yayo akarohwa mitambo 5 nekuita mangande mumitambo 2 pamitambo 64 yarwa kusvika pari zvino. Mayweather ari kutarisirwa kuwana mari inodarika $300 million uko paki yayo achiwanawo $120 million. Mari iri mumutambo uyu inotyisa. Pakadai ndipo vana Soro Jena varere muhapwa dzemakomo vaisiti kana zvadai kunotsva demo kutisara mupini semaimbiro akaita Thomas Tafire Nyika Mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvatambovimbisa, todzokera zvakare kunyaya yeMayday. Vashandi vemuZimbabwe nhasi vacherechedza zuva revashandi reWorkers Day vachinyunyuta nemari dzavanotambiriswa pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Shinga mushandi shinga.
Vashandi nhasi vaungana munhandare yeGwanzura muHarare nekune dzimwe nzvimbo mativi mana ese enyika vachicherechedza zuva revashandi kana kuti Workers Day. Vachitaura kuGwanzura muHarare mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaGeorge Nkiwane vati sangano ravo harisi kufara nemari dziri kutambiriswa vashandi vazhinji munyika, vachiti mihoro inopiwa vashandi yakafanana nemutero wembwa. VaNkiwane vatiwo havasi kufara kuti vashandirwi vave kubvumidzwa kungodzinga vashandi zvisina mwero pasi pechirongwa chiri kudaidzwa kuti Labour Market Flexibility, vachiti uku kudzosera nyika kunguva yeEconomic Structural Adjustment Program.
Isu tinozviziva chose kuti munyika muno kana mada kutora social model yakaita saiyoyo moita sepolisi inoshanda munyika mokwenyu, haishandi muekonomi inenge yamamvembe sezvizvi. Inoshanda kuekonomi inenge ichikura yekuti munhu anotarisira kuti ndikabva pane riri basa mangwana ndiri kuenda kune riro basa. Inoshandawo zvakare mukati meekonomi ino social security kana masafety nets wekuti wadzingwa unowana chimwe chinokubatsira uchitsvaga rimwe basa uye uine tarisiro yokuwana rimwe basa. Saka tinoti social model kana social policy isingashandi munyika yekwedu parizvino haigoni kushanda.
Vankiwane vashora dano rakatorwa nehurumende rekudzigisa uwandu hwevashandi, vachiti hurumende inofanira kutanga yabvisa mazita evanhu vanotambiriswa mari nehurumende ivo vasingashandire hurumende kana kuti maghost workers isati yafunga zvekudzinga vashandi basa. Vachitaurawo pamhemberero idzi vaimbova munyori mukuru muzctu uye vari mutungamiriri wemdct vamogen tsvangirai vashora hurumende yava Robert Mugabe nezanu pf nekutadza kupa vanhu mabasa ayakavimbisa payaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2013.
Muno munyika hatifi takabuilda confidence munyika muno which will attract people from outside kuti akuenda kuzimbabwe when there is a 91-year-old trying to stay in power forever. Hakuna. Ndinoshamiswa nemunhu anoita chairman weSADC kunochea musangano wevazukuru wako. Iwo uchiramba uchingoti handibvi, ndicharamba ndiripo when things are deteriorating on a daily basis.
Vashaurawo pamhemberero idzi mutungamiriri webato remavambo kusile Don Vasimba Makoni vakurudzirawo kuti mapato anopikisa hurumende yava Mugabe abatane ashande pamwe chete mukurwisana nematambudziko akatarisana nevashandi pamwe neruzhinji rweZimbabwe.
Ndakamirira vamogen tsvangirai mutungamiriri weMDCT. Ndakazvimirirawo ini pachango mutungamiriri weMKD. Ndakamirira valove more madhuku vanotungamira NCA. Ndakamirira vadhumiso dhabengwa vakamirira zapu. Pauna wedu tiri kubvumirana kushandira pamwe munyaya dzakanangana nematambudziko eZimbabwe. Tiri kutsvaga kukwezva vamwe vanopfuura isu. Tiri kutsvagawo zvakare kukwezva vari kunze kwezvematongerwo enyika. Pamusana pekuti rumano rwatiri sekutsanangura kwandaita haruna kunangana nevari mune zvematongerwo enyika chete. Rwakanyanya kunangana neruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe. Saka kushandira pamwe kwakakosha kune vari mune zvematongerwo enyika. Kwakakoshawo kubatanidza vari mune zvematongerwo enyika nevashandi, nevashandirwi, nenyanzvi dzakasiyana-siyana, vane chitenderi chakasiyana-siyana muchidimbu wese weZimbabwe.
Zvichakadai vatsvangirai vashora mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa uko kuri kudzingwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika iyi izvo zviri kugunun'una kuti zviri kupedzerwa mabasa nevekunze. Vatsvangirai vati dambudziko nderekuti upfumi hwenyika muZimbabwe hauna kumira zvakanaka izvo zviri kukonzera kuti vanhu vazhinji vatize munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neBotswana.
What is the cause of people of Zimbabwe leaving their country, leaving their families, risking everything to go to another country? The cause is misrule and misgovernance iri munyika muno. Asi kana vanhu vaenda ikoko isu tinoti hatifungi kuti zvakanaka kuti vanhu vatema varovane. Nhasi uno wakuvenga, when we declared reconciliation with white, we thought we had passed that stage.
Vanhu vazhinji vanga vari pamhemberero idzi vanga vakapfeka zvipfeko zvakanyorwa mashoko anotsoropodza nyaya yemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa iri kudaidzwa kuti xenophobia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko anotevera anomirira pfungwa dzeAmerica pane zviri kuitika muSudan.
Zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSudan zvakaziviswa. Kunyangwa hazvo sarudzo idzi dzakaramwa nemamwe mapato, mutungamiri wenyika vaOmar Hassan al-Bashir nebato ravo reNational Congress Party vari kuti vakakunda kuti varambe vachitonga munyika iyi. America neshamwari yadzo nenyika dzakaita sana Norway neUnited Kingdom vari kuti vanoshishikana nekutadza kwehurumende yemuSudan kuita sarudzo dzakachena.
Kutadziswa kwevanhu kuita kodzero dzavo izvo zviri mubumbiro remitemo yenyika iyi, kushayikwa kwekutaurirana pamwe nehondo iri kuramba iri munyika iyi, zvimwe zvezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vasaenda kunovhota. Zvakabuda musarudzo idzi hazvisati hazvinganzi zvaive zvakachena uye kuti dzinzi sarudzo idzi dzinoburitsa zvido zvevanhu vemunyika iye. America inoshoropodza mhirizhonga yakaitika munguva yesarudzo uye icharamba ichibatsira vanhu vemusudan vanoda runyararo kuitira kuti munyika iyi muve neutongi hwejechetere nekugadzikana kusingaperi.
Aya mashoko anomirira pfungwa dzeamerica pazvinhu zviri kuitika musudan.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook. Muchirungu vanoti kuiti like us on VOA Shona.
Tinoda kuti tive nevatsigiri vanodarika 1 million paFacebook yedu yeVOA Shona. Nekudaro udzai hama neshamwari vafarire Facebook page yedu iyi.
Blessing and Jonga, basa munogona ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Rambai muchitipa nhau dzechokwadi. Ndini Chris Dongo kwaMutare, ndiye munyori wedu wekutanga uyu.
Wechipiri anoti makadi zvenyu, ini ndinonzi Evelyn Mpofu, ndiri kukwekwe. Basa muri kugonda vakomana, rambai makadaro. Kuno tafane nhamo yekuzisco. Chinguri yakanzi inovhurwa nanhasi. Vana vakuswero tamba nhodo havachaende kuchikoro nekushaya mari. Ndingafara mukandikwazisirawo baba vangu vamupofu from Jombe nemwana wangu Shumirai ari kugokwe.
Mumwe anoti pamberi nebasa varume munogona, rambai makadaro. Ndi Tinman Chakanyuka kwaMurewa. Mukaverenga tsamba yangu ndingafara chose. Ndinoimba mukoma Tinman Chakanyuka mafara chose.
Mwanotiwo makadii mukoma Blessing and Jonga, ndinoti kuna baba munini tauya. Kana vari kuzviwa dzokai kumusha makamirirwa. Baba vakashaya mwedzi wapfuura, ndibatsireiwo vashamarari. Baba munini vanzwe. Ndini Nomo Sikandongwe kuSimchembo kuno kuvhumba. Ndingafara mukandibatsira varume. Aiwa tichiti nematambudziko chifunga kuti baba munini vazvinzwa. Baba munini tauya, hanzi baba vakashaya.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje, asi tinoti rambai muchinyora matsamba kuno, muchitumira mashoko pamwe nekukwazisana, muchitiudzawo zvakare zvamunoda kuti isu tinge tichiita pano paStudio 7.
Onguka kwasana yama neshamwari pano pa Studio 7. Imeo yedu studio7@voanews.com. Ma text messages kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001 202 465 0318. Nakokambo wourayiwa kubva kuna Thomas Hurricane Hugo mukanya mapfumo tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenawo zvakare.
Zimbabwe inocherechedza zuva revashandi, vashandi vacho vachichema nekuyaura nenzara.
Mhirizhonga yoitika kuRungwe West pamberi pesarudzo dzemabyelection.
Vakavanda vanoti havasi kurara nemusi wemugovera kuitira kuti vaone mutambo wetsiva pakati paMayweather naManny Pacquiao. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.